Manirata Nakamurie Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitepe nyura tirimo Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu ndira 3, 2025. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanowandudza mamwe makurukota avo.
Vasvika vatsaurwa apa vakandudza mashoko okuti ini handaigona kutora mupunga uyu nokuti bato randakapinda naro muparamendi hari gamuchiri vaMnangagwa somutungamiri wenyika ino.
Mupunga wakapiwa vanhu nemutungamiri wenyika wobiwa nedzimwe nhengo dzezano PF kumasvingo.
Tinorangarira zvakare kuti panguva yavamatanga mapurisa haana kuita tsvakurudzo kana kuti investigation nyaya dzekumbunyikidzwa kwekodzero dzavanhu, uye pamwe pacho vaitobatsiridza sezvakaitwa paitorwa vanhu nenzira dzemaabductions.
Vaimbove mukuru wezrp vagodwin Matanga nhasi vatambidza matomu zviri pamutemo kuna vasteven Mutamba, asi vamwe vachishora mabatiro avakaita basa. Iyi ndiwe mumwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vavandudza dare remakurukota avo vachidoma vaJulai Moyo segurukota rezvemhando dzemoto. VaEdgar Moyo vanga vari gurukota rebasi iri vatora basa ranga richiitwa navaJulai Moyo rekuva gurukota rezvemagariro evanhu akanaka. VaMnangagwa vakavimbisa kuti vachavandudza dare ravo remakurukota vachibvisa vanga vasiri kubata basa nemazvo. Nyaya yemagetsi iri kunetsa zvakanyanya munyika zvekuti akatombodzimwa paiparurwa urongwa hwebhajeti regore rino mudare reparamende negurukota rezvemari waMutuli Ncube ivo vaMnangagwa vari mudare iri. Mashoko ekuwandudzwa kwedare remakurukota aziviswa kuvatori venhau nemunyori mukuru wedare remakurukota Dr. Martin Rushwaya. Zimwe nhengo dzebato rezano PF dziri kupomerwa mhosva yekuba mupunga waifanirwa kupiwa vanhu vemuchiredzi Central vari kuyaura nenzara. Mupunga uyu wakapiwa nhengo dzedare reparamende nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti upiwe kuvanhu nenhengo dzedare reparamende neSenate. Izvi zviri kuitwa kubatsira vanhu vakatarisana nenzara munyika, kunyanya rombo, chirikadzi nevakaremara. Mutoro wedu enhau Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mumiririri wechiredzi Central mudare reparamende vari nhengo yechimwe chikwata chebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC varopafadzwa makumire vaudza Studio 7 kuti vakange vachengetesa mupunga wavaida kupa vanhu mudura rinochengeterwa zvinhu kana kuti warehouse renhengo yeparamende yechiredzi South vaJoel Stole veZANPF mushure mekubatsirana kutakura mupunga uyu kubva kuHarare. Vamakumire vanoti nemuvhuro pavakaedza kutora mupunga uyu vakarambidzwa nevatsigiri veZANPF vaitungamirirwa navaFrancis Moyo, avo vavakakunda musaradzo vachiti vanopikisa vakapiwe sezvo vakabva kuna vaMnangagwa.
Vakasvika vatsaurwas apa vakandudza mashoko okuti ini handaigona kutora mupunga uyu nokuti bato randakapinda naro muparamendi hari gamuchiri vaMnangagwa somutungamiriri wenyika ino. Saka ivo vakandizivisa kuti vapuwa shoko nemukuru wenyika kuti ivo vange vachipamba mupunga uyu.
Studio 7 yaedza kubata vamwe kuti tinzwe divi ravo, asi vabva vadzima nhare mbozha yavo pavangonzwa mubvunzo wedu. Vamakumiro vanoti vakamhangara nyaya iyi kumapurisa, asi kusvika pari zvino hapana ati asungwa.
Nyaya iyi iri mumaoko ematikitivha vari kuongorora nyaya iyi kuti zvii zvingadai zvakaitika kwandiri mpunga uyu wakabiwa nenhengo zvemusangano wezvamupf dzichishandisa zita remutungamiriri wenyika kuti vagoshatisa chimiro chavo mukati mevanhu vemunomuchiredzi.
Vatole varamba kuti vakachengeteswa mupunga navamakumire.
Ndakazonora makripa ukonyora ine ndambomaona here chacho musosa midzi ndakazviona.
Asi vamakumire varamba vakamirira nere kuti vakabatanidza mari vari nhengo dzeparamende dzekuchiredzi ina vakabhadhara gonyeti rikauya nemupunga ndokusiya muduru rinochengetedzwa zvinhu rava stolen. Sagaro wezanupf masvingo varobson mavhenyengwa vati nyaya iyi haisati yasvika kuhofisi kwavo.
Ndakatohwawo musocial media avo ndikatonyorera vakomana vekuchiredzi kuti vandipewo feedback vasati vandipa veringewo musocial media no ndakaona sekuti mp wacho wakataura nyaya dzekumusocial media imomo regai ndiite follow up ndiwe hangu kuti zvakambofamba sei.
Mutauriri wemapurisa mumasvingo inspector kuda kwashe dhewa vati havasati vasumwa nezvenyaya iyi vakavimbisa kuzotipa zizere kana vabata mapurisa ekukamba yekuchiredzi. Mumwe mutungamiriri wetriple c mumasvingo senator Godfrey Madzikanda vashoropodza bato rezan pf achiti hariremekedzi mutemo.
Batiri dzaano bhini dzaanongoisiwa kuti haiteveri mutemo, hairespecti protocol, itongori dambudziko. Saka we live with it. Tichiziva kuti marights edu ari kutsikwa tsikwa.
Nhengo dzeparamende dzakapuwa matani mana emupunga wakabva kuna vamunangagwa kuti vagovere vanhu munzvimbo dzavo dzavanomirira mudare reparamende. Vamunangagwa vakatiwo havatenderi kuti paitwe zvematongerwo enyika munyaya dzekugoverwa kwevanhu chikafu. Asi sangano rakazvimirira roga reZimbabwe Peace Project rakaburitsa mugwaro rinoratidza kuti vanopikisa vari kunyimwa chikafu kunyanya kumaruwa. Izvi zvinonzi zviri kuitika kunzvimbo dzakaita seVhungu, Masvingo North, Pikita East, Gudu Central nekwaMutare North. Mune imwewo nyaya, nhengo yebato rezanupf ichimirira uzumba vawirira naye muchemwa nakanzura ward 15 vanoledge Chipindu vakamiswa pamberi pedare remagistrate muHarare vachipomirwa mhosva yekuba hupfu hwainge hwapiwa vanhu vemunharaunda mavo neimwe kambani yezvicherwa yekuChina. Hurumende inoti vanhu vanosvika mamiriyoni mapfumbamwe vakatarisana nenzara nyika yose. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Vaimbove mukuru wemapurisa waGodwin Matanga nhasi vatambidza matomu zviri pamutemo kune mumwe vaimbove vatevedzeri vavo vaStephen Mutamba vachiti vave kuenda kunorima kupurazi ravo. Costa Nkomo anotipa nyaya inotevera.
VaMatanga vakaendeswa pamudyandigere nemutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa avo vakati vakashandisa bumbiro remitemo rinotara kuendeswa pamudyandigere kwemukuru wemapurisa. Vachitaura paurongwa hwekutambidza matomu kumukuru wemapurisa mutsva vaStephen Mutamba, vaMatanga vati nyaya dziri kutaurwa pamadande mutande dzekuti vakadzingwa basa uye vange vave kurambira muhofisi manyepo.
I was properly served by the President of the Republic of Zimbabwe.
Ndakanyorerwa ndikapiwa gwaro rangu rekusiya basa zvakanaka nemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa sezvo nguva yangu yekuenda pamushandigere yange yakwana.
Mashoko avaMatanga aya anotevera mashoko ekuti vaMatanga vanga vachienda kubasa kunyange vakaendeswa pamudyandigere kutanga kwandira 1/2025. Izvi zvakapa kuti mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati vaudze veruzhinji kuti vaMatanga vanga vasisiri mukuru wemapurisa uye vaMutamba ndivo vange vavapanyanga kubva musiwandira 1/2025. Vachitambira matomo ekuva mukuru wemapurisa munyika, vaMutamba vatenda vaMatanga vachiti vakaisa hwaro hwakanaka uye vane pekutangira pakanaka vachitiwo vane tarisiro yekuti vachaita basa ravo nemazvo.
Ndine tariro yekuti tichagona kuvaka uye kutungamira mapurisa anoteerera mutemo uye asingaiti zvechoko muhomwe.
Kunyange hazvo vaMatanga navaMutamba vapa chimiro chemapurisa chakanaka, vakawanda vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muchipurisa sezvo muine huori neumhondi. Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vati vaMatanga vasiya nhoroondo yakaipa muchipurisa sezvo vaishandiswa nezanupf kudzvanyirira vanopikisa hurumende.
Vanorangarirwa nenyaya yekuponda nekurwisa vanorwira kodzero dzevanhu mumastreets asi vaizvo vachizviita pamwechete dzimweni dzenguva nemauto vachirambidza vana vezimbabwe kuratidzira kana vaende kusungwa kwavainavo vamatanga vanotungamirira mapurisa vaitungamirira mapurisa aityora constitution zvachose
mumwewo vechidiki anorwira kodzero dzevanhu munyika vatapowana shechiriga vatiwo vamatanga vasiya ronda risingapore pahunhu hwemapurisa
vazhinji vakauyina nyaya mumatare mushure mekunge varohwa nekumbunyikidzwa nemapurisa zvikuru sei panguva yecovid-19 apo mapurisa paairova vanhu zvisina tsarukano uye panguva yemademonstrations kana nenguva dzesarudzo chaidzo tinorangarira zvakare kuti panguva yavamatanga mapurisa haana kuita tsvakurudzo kana kuti investigation nyaya dzekumbunyikidzwa kwekodzero dzavanhu uye pamwe pacho vaitobatsiridza sezvakaitwa paitorwa vanhu nenzira dzemaabductions
vamunangagwa vakaziviswa muna zvita kuti vamatanga vachapedza basa ravo musi wazvita 31/2024 vachienda pamudyandigere izvi zvakaziviswa nyika nemunyori wedare remakurukota vamatini rushwaya apa ndipo pakaziviswawo nyika kuti vamutamba ndivo vachange vave mukuru wemapurisa kutanga musi wandira 1/2025 vamatanga vakaitwa mukuru wemapurisa muna 2017 mushure mekunge vaimbove mukuru wemapurisa vaAugustin Chihuri vabviswa pachigaro zvichitevera kubviswa nechisimba kwevaimbove mutungamiriri wenyika varobert mugabe vamatanga vanga vava mukuru wemapurisa wechitema wechina zvichitevera kugadzwa kwavawiridzai nguruve muna 1982 vahenry mukarazhizha muna 1985 vachihuri muna 1993 avo vakabuda munyika mushure mekubviswa kwava mugabe pachigaro urongwa hwanhasi hwapindwawo nemukuru wemauto vaphilip valerius vanda mukuru wevasori vaisaac moyo gurukota rezvemukati menyika vakazembekazembe gurukota rezvevasori valavmo matuke nevamwe vakuru vakuru muhurumende ndakamirira studio 7 muharare ndini costa nkomo
vateereri echino ichidziviso chakakosha tave kukwanisa kukupai nhau dzedu pavoa show na whatsapp channel yedu uye nepafacebook page mazuva ose kana muchida kubatana nesu padande mutande rewhatsapp vhurai whatsapp yenyu moenda pakanzi updates motsvaga pakanzi voa shona motifarira kana kubaya follow kune vanoda kushandisa link munokwanisa kuenda pafacebook page yedu patinokupai link yewhatsapp channel yevoa shona govanai nevamwe nhau dzestudio 7 dzinotema dzisina divira dzakarerekera vamwe varimi vekuhurungwe mudunhu remashonaland west vanoti vanotambira kurudziro iri kupiwa nesangano rezimbabwe commercial farmers union yekuti vangwarire makonye anozivikanwa nerekuti armyworm ayo anoparadza zvirimwa ave kuonekwa mune vamwe matunhu emunyika mumwe murimi wekuhurungwe vakudzai gasho vanoti varimi vemudunhu mavo vakaziviswa kuti mushonga wekupedza makonye aya watoveko kumadhepo egrain marketing board makonye aya ave kupararira zvakanyanya mudunhu remashonaland east achidya zvirimwa zvakaita sechibage gorosi nemhunga ngatinzwei hurukuru yaitwa namavhelas muhlanganya uye westudio 7 navagasho
nhau iri kutaurwa nezimbabwe farmers union yekuti kungangotarisirwa kuti kuchaita makonye akafanana nearmyworm panguva inoteera inhau yatagara taparurirwa zvakare nehurumende chifanoadvisewa nemanaire emwaka emvura kuti ichange isina kunyatsoti tseketu uyezve tichifanotaurirwa kunzi kuchagona kuita makonye netumwe tuzvirwere tunokonzerwa nekushomeka kunogona kuita mvura kana kuwandisa hurumende yakaedza kuita mitigate dambudziko iri vakaisa mishonga mumagmbs yakafanana nalambda mishonga yemakonye kuti kana dambudziko richinge rapinda rikasikirwe gonye risati rawanda saka madhumeni earex ari kunzi ashande pamwe chete nevanhu uye vanhu vari kukurudzirwa mafamazi kuti vakasire kumhanara kumadhumeni kana vachinge vasangana nemakonye aya mukati memunda kuti vakasire kuti vaite disbursement yemishonga yatofano iswa mumaGMBs parizvino.
Imi muri kurima zvirimwa zvipi mwaka uno uye zvii zvamuri kuona parizvino takatarisa nyaya iyi yeamiwemu?
Mwaka uno ndakarima 40 hectares dzefodya dzaakuda kuenda pa-curing stage in the next week. Tinenge tichisangana futi nemakonye tichiisa mushonga mufodya imomo. Uyezve ndiri pakati pekudyara chibage, mvura yatinonoke kuuya, saka ndiri pakati pekudyara 50 hectares dzechibage dzatisharamba tichimonita sekurayirwa kwatinenge tichitwa nehurumende kuti tirambe tichinyanya kuongorora zvibage zvedu kuti mapinda here chipfukuto chinonzi amiwemu. Kana zvichinge zvadaro takanzi tinokondata ma-access officers, asi mishonga yakatouya yaamo maGMB yose, madepot ese maGMB vagadzirira kurwisana neamiwemu iyoyi. Kunyange vakapiwa zvekurimisa vepfumbudza ma-small scale farmers vari kunzi vachange vachikwanisa kuwana mishonga iyoyo maGMB zvichienderana nenzvimbo nenzvimbo kuti inenge yava affected zvakadini.
Zviri nyore here kuwana mishonga iyi?
Mishonga iyi zviri nyore kunge tichiiwana semawanira atinoita mainputs ekurimisa kuti anoiswa zvese zvinongoiswa mumaGMB. Kana uchinge waongororwa nemudhumeni kuti nzvimbo yawauri iri affected neamiwemu, unobva wanyorerwa tsamba nemudhumeni woenda paGMB onokolekta mishonga iyi. Tiri kutarisira kuti sezvo hurumende yapanogadzirira mwaka usati watanga, hakuna zvizhinji zvichazonyanya tichinetsei kana nguva ichinge yasvika.
Murimi wekuhurungwe kumashonaland west vakudzai gasho vachitaura namavhilasi musanganya uye westudio 7 vari kuhurungwe. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nomba dzekolera dzinodarika miriyoni imwe chete kana kuti 1.1 million dzasvika muSouth Sudan, umo hurumende yaparura chirongwa chekuidonhedzera kuzvikamu zviuru makumi masere nezvitatu kubva muzana zvevanhu vemunyika iye. Asi kupa vanhu nomba iyi kunonzi kuchanetsa sezvo dzimwe nzvimbo dzichinetsa kusvika. Vanhu zana nemakumi mapfumbamwe nevapfumbamwe vakafa nechirwere ichi munyika iyi, uye vamwe zviuru gumi nezvitatu vabatwawo nacho. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira moga zvamunofunga. Makateerera kustudio 7 tichitipenyura tiri muWashington DC. Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. VaJimmy Carter, mutungamiri weAmerica wechimakumi matatu nepfumbamwe, vakashaya musi wa29 zvita 2024 vari kumba kwavo kuPlains kuGeorgia vava nemakore zana. Vakatevera mudzimai wavo wemakore makumi manomwe nemanomwe, amai Rosalyn, avakashaya muna 2023. Basa ravakata mukushandira hurumende rakatanga muna 1943 semuuto wemumvura vari kuUnited States Naval Academy. Vakazoshanda mungarava dzese dzeAtlantic nePacific vasati vasarudzwa kuti vapinde muchirongwa chepamusoro-soro chekushandisa zvombo zvenuclear vari muchikepe chinoshanda chiri pasi pemvura kana kuti submarine. Mugari wekuGeorgia uye vari nhengo yeDemocratic Party, vakata vakasarudzwa kuva gavhuna wedunhu ravo muna 1970. Vakaenderera mberi nekukwikwidza nekukunda musarudzo yemutungamiri wenyika muna 1976 vachikunda vaive mutungamiri wenyika vaGerald Ford veRepublican Party. Vakata vakashanda temu imwe chete vasati vakundwa musarudzo yavaitsvaga kusarudzwa zvakare muna 1980 navaRonald Reagan, zvichinyanya kukonzerwa nekukundikana kwavo kuita kuti zvizvarwa zveAmerica makumi mashanu nezviviri zvakanga zvatapwa nevechiIslamic vemuIran vaburiswe muutapwa. Chikuru chakaitika munguva yeutungamiri hwavo kwaive kunyoreranwa kwechibvumirano che1978 Camp David Accords, chinove chibvumirano cherunyararo vakata chavakabatsira kuyananisa pakati peIsrael neEgypt. chibvumirano ichi chakaita kuti mutungamiri weEgypt vaAnwar Sadat nemutungamiri wehurumende Israel vaMenachem Begin vava nemubairo weNobel Peace Prize muna 1978. Vave nemakore makumi mashanu nematanhatu chete pavakasiya hofisi yemutungamiri wenyika yeOval Office vakata vakazopedza makore makumi mana aitevera vachiita basa rekubatsira vanhu iro ravakawana naro ruremekedzo rwepasi rose. Kwemakore iwo naamai Roseline vakakwanisa kuwanikwa vachizvipira nguva yavo kuvaka dzimba dzevanotambura nesangano risingaiti zvemari reHabitat for Humanity. Mukristu akazvipira weupenyu hwese vakata vakadzidzisawo nekutendeka vana vekereke nemusi wesvondo wega wega kana kuti Sunday School kwemakore akawanda pachechi yavo yavaipinda kwavaigara kuPlains. Pasi rose vakata vakacherechedzwa mushure mekuve mutungamiri wenyika kwavo nekusimudzira zvisungo zverunyararo kunenge kuine makakava nekuendesa mberi utongo hwejekerere nekodzero dzevanhu zvikuru kuburikidza nesangano reCarter Center iro ravakavamba ivo nemudzimai wavo pavaivi paEmory University kuAtlanta muna 1982. Vakata vakapiwa mubayiro weNobel Peace Prize muna 2002 nekuda kwekuedza kwavo kusimudzira nyaya dzekodzero dzevanhu nerunyararo munyika dzakaita seEthiopia, Eritrea neHaiti. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vakarumbidza vakata vachiti murume ane hunhu hukuru uye hushingi uye tariro. Vakatiwo netsitsi dzavo nekumira muchokwadi vakashanda kupedza zvirwere, kuumba runyararo, kusimudzira kodzero dzevanhu, kukurudzira sarudzo dzakasununguka uye dzakachena, kugadzirira misha vasina pekugara uye kugara vachirwira vanoshaya pakati peveruzhinji. VaBiden vakati vakata vakaponesa, vakasimudzira uye vakachinja upenyu hwevanhu pasi rose. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica andakuverengerai. Yave nguwa enyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Studio 7 na Studio 7 na Mursei anamukoma Junga anamukoma Blessing. Yes, 2025 gore riri kuratidza kuti muno muSouth Africa zvichange zvakaoma, mapurisa mamaisira ari kuita anhuka hazvisi kuita. Tashatirwa nekusimudzwa nemapurisa tichipinda mwese mumashops umwe tare mashona ega ega. Yes, pakashata pakashata, takutotya kuti totofambirepi because murodhi mwacho hamusi kufambika mumacomplex mwacho mumabasa mwacho hamusi kushandika nenyaya yepolice. Yes, ndotenda hangu tili God knows best, ndiri pano patritory.
Hello Studio 7, ndaibvunzavo kuti zvinoitavo here vavo zviri pamutemowo here zvinenge zvichinzi munhu anengana baba vake vakatwa munda kuma1960s kanzuru youya yonditorera munda wababa vangu yopa umwe munhu minda ine mapermits, zvinoitawo here pashure pekunge uyoyo unozviti ari kukanzuro wacho apiwa fufuro? Ndozvandaikumbirawo kubvunza hama dzangu Studio 7 kuti kana huri uori hwadai hwatekeshera kudai isu tichitarisirwa kuti tiitewo sei? Ndatenda hangu.
Studio 7 makadii zvenyu, ndoda kuti nditsanangure maererano nekuwedzerwa kwemakore emacivil service. Haisi nyaya yekuti government iri concerned newelfare yemacivil service, but inyaya dzesecurity dziri kuitiwa for 2030 kana 2028 elections. Bhozi nyaya iripo ndeyekuti ED unoziva kuti vanhu varipo vari kumusapota vakuru vari musecurity sector by then vanenge vatodarika 65 years. Saka uku kuda kuwedzera makore avo kuti vange varipo vainika ichizobata vanhu nokutsikirira sezvakaita pana Chief Justice Malala. Mutemo ukazviringidzwa ukakanganisiwa zvichida kuti zvitsuti chirongwa cheZANUPF. Saka nyaya iripo haisi yokuti makapteni, mameja, maprivate, maw2 etc kuti vabhenefiti, majenerals anenge aripo kuti azokomanda ivava vari pasi kuti vachitsikirira vachirova mapabata here?
Studio 7, Studio 7, makadi ana jonga, kuti bvunzirawo vana farai marapira avo vanogara vachitaura kuti Zimbabwe demokrasi mutemo hautarisi kuti wabuda mbamani, tibvunzirewo kuti vana mfundisi mashaya avo vakafa zvakafamba sei, ndiana akasungwa takamirira maresults tichakamirira nyaya iyoyo tikuda kuiziva. Studio 7 tibatsirewo ipapo mutibvunzirawo vana marapira kuti mutemo wavo unoti hautarisi kuti wabuda mbamani uri kushanda sei.
Izo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri vedu. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zviri kunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko. Aimbova mutambi uye murairidzi akavo zvakare manager wechikwata cheDynamos Richard Nyoka Chihoro akashaya. Chihoro akashaya nezuro mune chimwe chipatara chemuHarare uye urongwa hwekuradzikwa kwake hausati waziviswa. Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemumwe muimbi anobva kuZimbabwe asi achigara muBotswana, Tawanda Benson Kasaira, anozivikanwa neremagitare rekuti Dr. Tawanda, uyo anoti muna 2024 rakave gore rakanaka kwaari mushure mekusarudzwa semuimbi akakunda makwikwi eBotswana Musicians Union Awards. Shingirai madondo anotipa nyaya inotevera.
Rikidza nekambo akafe club ako kakaimba nemwana wake anonzi Neusi makanaka Kaisara kana kuti Neusi B Kaisara. Uyo anozivikanwa nerekuti Dr. Tawanda akapiwa mibairo mitatu pamabiko akaitirwa muguta reKhaburoni muBotswana munguva pfupi yapfuura. Kambo aka kakawina mumakwikwi ebest single nebest amapiano uye kakave kambo kakanetsa mugore ra2024 ndokupiwa mubairo weSong of the Year. Dr. Tawanda anoti kambo kanonzi Fair Club kakatambirwa nevanhu vakawanda nekuti kanotaura nezvemagariro evanhu mune zverudo. Mukati memwedzi mitanhatu kambo aka kave ne 6.9 million views pa YouTube.
Nziyo yatakaita Fair Club yakabikwa neunyanzvi ikanyatsokwenenzverwa, uyezve ine message yekuti inotaura izvo kuti handichada Fake Love, ndakuda True Love. Ndoda kuti chiri kuita kuti vanhu vaurayane panyaya dzerudo, nyaya yekunyeperana, kusava munhu akavimbika. Chechipiri inyaya yekuvanza masecrets akawandisa. Saka muchiona takazoimba tichiti no more Fake Love, saka vanhu vakazvitambira vakazvifarira vakazvida.
Dr. Tawanda uya nevana vashanu nemudzimai wake Buipilo Mugwera Kaisara uya anobva kumusha wemafike mudunhu reNorth West muSouth Africa anoti mwana wake ndiye ane izwi rinodiwa nevanhu zvakanyanya.
Zvanga iri pekutanga ndaimba ndega nezvakazoitwa naNeusiB, handifungi kuti dai nziyo iyi nemukurumbira inga dai ingoriwo nziyo kumwenziwo airi pasi mwana wangu NeusiB nevoisi rake ndo rakanyanya kudiwa nana Master KG, ndo rakaita kuti song iite mukurumbira.
Dr. Tawanda anoti shwiro yake kuona NeusiB uya ane makore gumi nemanomwe kuberekwa ava ane ramangwana rakajeka kwete mukuimba chete asi mukubika nekunatsurudza mimhanzi. Asi kuti asvike paasvika apa Dr. Tawanda anoti zvanga zvisinyore achiti akatombwe munhu anga asina pekugara paakasvika muBotswana achirara panomirirwa mabhazi muguta reKhaburoni. Izvi zvinotevera kumboshanda semunhu anochengetedza zvivakwa kana kuti security guard paimwe kampani aitenga nekutengesa simbi kana kuti scrapyard muguta reSelebe Pikwe muBotswana makare.
Takangosvikira ndichiita hood security guard vandazongoziviswawo nekudzidziswa kune studio yanga irimo muPikwe ndomana akatanga kuzoshandira imomo.
NeusiB uya anoti akatanga kuimba aine makore mapfumbamwe anoti shuviro yake kushandura upenyu hwevanhu vazhinji kuburikidza nenzvo dzake nababa vake dzechitendero.
Kuzova a successful person kuenda chinja upenyu vanhu vakawanda kuburikidza nemudziyo the gospel dzandinoimba
semubiki nemukwenenzveri wemimanzi Dr. Tavanda wenyanzvi mukunatsurudza mazwi evaimbi vemazuva ano vemubotswana uye basa rake pamega best studios rakaunza shanduko itsva uye mazuva ano kumimanzi yemudunhu ichibatsira vaimbi vakasiyana siyana kuti vabudirire mune zvemimhanzi ndakamirira Studio 7 muFrancistown Botswana ndini Shingirai Madondo
neni jonga kandemiri ndichikuonika iwo muno muWashington DC ndichikusemina mutungamiri Nkomo.
So kuisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kwezakusihlwa mthakazi omuhle kustudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 3 kuzibandlela 2025. Igama nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Mnangagwa ususa umphathintambo wogatsha olubona ngokuphehlwa kwamagetsi umnumzana Edgar Moyo esikhundleni sakhe ngesikhathi ukusilela kwamagetsi kuqhubeka elizweni.
Amapolisa abe ngabangani babantu, abe ngabangani bomthetho, abe ngabangani bamalungelo abantu, abe ngabangani bokuhlonishwa kwamalungelo abantu, angakhethi uhlangothi nxa ngabe umuntu ewonile.
Obe ngusikomitshi wamapolisa udedela usikomitshi omutsha ngokusemthethweni elandula imbiko yokuthi ubesala ukusuka esihlalweni. Inhlanganiso ezizimeleyo zithi kumele amazwe omhlaba angenele kudaba lweMozambique lapho sokufe khona abantu kulandela impumela yokhetho. Kuwoza Fridays lomculi osakhulayo uKelvin Mangena wazakala ngokuthi The Ndebele Prince. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa yena okukhefu namuhla ususe umphathintambo wogatsha olubona ngokuphehlwa kwamagetsi umnumzana Edgar Moyo esikhundleni wafaka obe ngumphathintambo wenhlelo zomphakathi umnumzana July Moyo. Inyathelo leli liza ngesikhathi udubo lokusilela kwamandla kagetsi luqhubeka ludlondlobala. Ngenyanga ephelileyo uMnangagwa lamalunga edalela eParliamente basele besemnyameni ngemva kokucitshwa kwamagetsi ngesikhathi umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube esethula uluhlu lwendleko zikahulumende ibhajethi yalonyaka. Obe ngusikomitshi wamapolisa uCommissioner General Godwin Matanga namuhla udedele usikomitshi omutsha ngokusemthethweni umnumzana Stephen Mutamba walandula imbiko yokuthi ubesala ukusuka esihlalweni ngemva kokususwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa esesiya kumpentsheni. Ekhuluma emkhosini oqhutshelwe eMkushi Police Academy eHarare, uMtanga uthe wehle esikhundleni lesikuhle ekupheleni kukapalakazi njengalokhu okwakuhlelwe nguMnangagwa. UMnumzana Matanga ube khuluma phezu kwembiko ethulwe izolo enkundleni zokuxhumana ebisithi ube lokhe esiya emsebenzini ngoba esithi uMnangagwa akamtshelanga ngendlela eziqondileyo ukuthi usekhethe usikomitshi omutsha. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi laye uphange wakulandula lokhu izolo. Ukuguqulwa kobukhokheli bamapolisa kuza ngesikhathi abanye bekhala ngokuthi amapolisa ephula amalungelo oluntu ngokubopha abantu mahlayana ikakhulu abamabandla aphikisayo kanye lokuhlukuluza umphakathi. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana efidlela Ncube.
Okukhangelelwe nguzulu lapho kutshintsha khona u-commissioner general wamapholisa kungena omunye ukuthi lo ongenileyo uzabona ukuthi amapholisa angephuli malungelo abantu, angephuli imithetho, amapholisa alwise i-corruption, amapholisa alwise ubugebengu kuhambeke emgwaqweni. Indawo eziningi kusahambeke emalokitheni, emakhaya, edolobheni phakathi ngenxa yobugebengu. Emini lebusuku abantu bayesaba ukuhamba. Ukuthi-ke lokho kumele kuphele, abantu bakhangelele lokho, bakhangelele ukuthi ezepolitiki nxa bezenza amapholisa angangenela, angavimbeli, angathathi buhlangothi kwezepolitiki. Bakhangelele ukuthi amapholisa abe ngabangani babantu, abe ngabangani bomthetho, abe ngabangani bamalungelo abantu, abe ngabangani bokuhlonishwa kwamalungelo abantu, angakhethi uhlangothi nxa ngabe umuntu ewonile, kungakhathalekile ukuthi kuleli cele kumbe ukuleli yacele lezepolitiki abotshwe nxa ubufakazi busisho kanjalo.
Yebo, amapholisa ayakulandula ukuthi uMatanga ubesala ukusuka esihlalweni. Ungathini ngalolu daba? Kungaba liqiniso yini kumbe ngamanga nje?
Hayi, esibuthweni akusebenzi njalo. Singakhohlwa ukuthi amapholisa angamanye amabutho abasebenzi njengamatitshala ukuthi ngama-civil servant. Nxa ungena esihlalweni sokuba ngukhomanda, ukhomishina general, ungena kusiya ngokuthi lo busayo upresident ufuna bani. Nxa esekukhipha, uyakukhipha noma ngasiphi isikhathi umthetho uyamvumela. Usengakukhipha uretile, usengakukhipha singakafiki isikhathi se-retirement, usengazifaka izizathu zokukhipha, usengangazifaki. Kwenziwa umhlaba wonke jikelele, kwenziwe South Africa, upresident uyakhipha amapholisa amakhulu lapho ifuna, faka amfunayo. Kwenzeka i-America, uzananzelela ukuthi uTrump nje uvotelwe sesiwakhetha ozaphatha i-FBI, kusese lomunye obengakaqedi isikhathi sakhe, bese salelwe iminyaka eminye ukuthi azaqede ukuba sesihlalweni uChristopher Wray we-FBI. Kodwa msefaka omunye osekusenza ukuthi lo aphume. Kwenzeka umhlaba wonke jikelele. Laba besibuthweni abaphetheyo ezamapholisa, ezamasosha, bangena bakhitshwe ngokuya ngokuthi lo obusayo ufuna bani. Ngakho akuna muntu ongalele esihlalweni. Angithembi ukuthi kuliqiniso.
Umnumzana efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe njalo ulwela amalungelo kaZulu. Inhlanganiso ezizimeleyo zithi kumele amazwe omhlaba angenele kudaba lweMozambique lapho osokubulewe khona abantu abaningi kulandela ukwethulwa kwempumela yokhetho nyakenye. Kugwalo ezilwethu lenamuhla phansi komanyano weCivil Society Coalitions and Networks, inhlanganiso lezi zithi sibi kakhulu isimo sezombusazwe kulelo lizwe osokubulewe khona abantu abedlula ikhulu lamachumi amathathu ngabezomvikela. Bathi kumele umanyano weSADC ungenele. Kulabantu abedlula inkulungwane eziyisithupha 6,300 ababikwa sebebalekile elizweni bayaphephela kwele Malawi ngenxa yalolu dlakela. Abamabandla aphikisayo bayetshengisela kwele Mozambique emigwaqweni besithi umnumzana Daniel Chapo owayemela ibandla leFrelimo kukhetho lukamongameli wakhethwa ngokungekho emthethweni. Kusenzakala konke lokhu, abatshayeli bezimota ezinkulu bathi kulezi nsuku kuthule kancane emigwaqweni. Ngakho bangena kuhle kwele Mozambique besuka kwele South Africa. Sixoxele omunye wabo umnumzana Forget Mpofu obelubhekise eMaputo namuhla.
Manje awubasa sidedele siyangena siyaphuma njengamanje bengikhona le izolo manje ngiyabuyela futhi ngakhona ngayo ngesiqiniseko sokuthi sawufika ngokofloti ngiphume futhi
singathi abasalihluphi yini njengoba laphana sathi sikhuluma ibengani bayakwethusela kathe sabelethusele
okwamanje basamile bathi bona basalinde upresident kahle kahle ngathi upresident akakabi khona ngoba sasekhona ezinye izinto laphana okufanele ukuthi ngabe siyazikhokha esifana lama-TIP ama-TIP asikhokhi sigena for free ama-tollgate asibhatali sigena for free of which lo ngumnotho we-government so kukhomba khona ukuthi akekho umuntu okhomanda i-government okwamanje sisayenze ezinye izinto for free
ye ubona uzani kuyaqhubeka kuze kufike nini khonokho njengoba sizokuthiwa kusizagcotshwa phela umongameli omutsha
ngizama ukungamunga bathi kuwe wena kuzoba nomuntu bazofusa umsindo onzima kabo odlula lowo kade ukhona kwethi idata kabisho ukuthi bazovusa nini ngoba manje basicalinde ukuthi kuhlela idata bese kuyagcotshwa lowo mongameli omutsha kodwa bona bayazi
abafuni maputo le babona yini belokhu bejengisela kumbe bamile
bengathanda bayavala hayi bengathanda bayavala abazali ngoba mina kade bengivalele phela ekhisimusi ngisadlalela ikhisimusi khona le bevalile kodwa bafuna ilutho bafuna itruck
okwamanje kungconywana
siyangena nje kahle siyangena siyaphuma inkinga yilokho ukuthi eyi bamoshile wena ngifuna ukuhamba amanga bamoshile so kufanele ukuthi uma ungena lapho uyakhona uqaphele ukuthi awumi ebusuke endleleni because ingathi indlala izoba khona kwele Mozambique kuzoba lenkunzi kakhulu so kuzofanele ukuthi uma singena laphana singene lathi siqaphele ukuthi asime emdleleni ebusuke.
Lo ngumtshayeli wezimota ezinkulu umnumzana Forget Mpofu obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eselibombo border post emngceleni weSouth Africa leMozambique. Ibandla le-TCC elikhokelwa ngumnumzana Welshman Ncube seliphinde lasola njalo ozithi ungunobhala jikelele waleli bandla. Umnumzana Sengizwe Chabangu ngokukhetha amalunga angamachumi amabili lane 24 awenkundla ebona ngokulawulwa kwamakhansili e-local government caucus. Lokhu kwenzakala umthethwani laba ulokhe usacubungula udaba olukhwezwe ngumnumzana Ncube esola ukukhethwa kanye lokususwa ezikhundleni kwamalunga aleli bandla ezokuhola amakomiti ephalamende. Umnumzana Williams Madzimure isikhulumeli sebandla le-TCC elikhokelwa nguNcube wethule umbiko esithi inyathelo eseliphinde lathathwa nguChabangu alikho emthethweni njalo ingatsha zaleli bandla azaziswanga ngalo. Uthe njalo kuvele akula nkundla eyaziwa ngokuthi local government caucus kubandla labo. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Mbuso Siso isiphathamandla se-TCC ekhokelwa ngumnumzana Chabangu ngalolu daba.
Yeah, I could be so feeling with caucus is the corner. Njalo leyo caucus izabe isebenza jointly ama-urban council wonke akhokhelwa yi-TCC. Isiqokoqela saleyo caucus committee ukuthi basebenze bendawonye bengama-councillors kodwa bazabe bekhangelwe yibukhokheli bephathi. Njalo okwenze leyo caucus yaba khona kube yimbangela yokuthi kube lama-problems bona nibike labona ama-problems esike saba nawo obulawayo. Ngikhuluma nje kule ndaba before court deputy mayor wakobulawayo lo chairperson we-finance wakobulawayo okwenze ukuthi leyo caucus ibe khona kudabelwe ngama-problems ona lawa ukuthi kube le-communication eqondileyo right around kuma-councillors akhokhelwa i-TCC kuma-local authorities wonke jikelele elizweni. Sikhuluma ngendaba ye-before the court isasebenza labo njengoba ubonile u-appointiwe zi-deputy chairperson
kulo daba olusemthethwandaba. Abanye benu abakhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube bathi umnumzana Sengezo Chabangu kalalungelo lokwenza lokho. Umbiko owethulwe ngumnumzana Willias Matsimure uthi ngu-CCC national spokesperson.
Hayi kusho ukuthi laye uzikhulumela okwakhe mina engikwaziyo ukuthi kathe sibahambisa indaba ye-TCC record. So bonke abukhulumayo ngibona ukuthi ufanele ukuthi abukhulume, kumele amelele ikhothi ichazulule indaba abayihambisa ekhothi.
Lokho kungelasinqumo yini kuloliyana olunye udaba lona lolu esikhuluma ngalo?
Hayi, isinqumo kasilabi khona. Uma besingakabi khona kusamele lona udaba lekhothi.
Umnumzana Mbuso Siso isiphathamandla sebandla le-TCC elikhokhelwa ngumnumzana Sengezo Chabango. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7.
The Voice of America.
Okwamanje ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
UJimmy Carter, umongameli weMelika wesimatshumi amathathu last year galolunye 39, ubhubhe mhlaka 29 Mpalakazi 2024 esemzini wakhe ePlains, eGeorgia, esele minyaka yokuzalwa elikhulu. Umkakhe ayelayo kweminyaka efika phose amathumi asithiyangalombili 77, uRosalind ubhubhe ngomnyaka ka-2023. Umongameli Carter waqatla ukusebenzela uZulu ngo-1943 ekubutho esikolo se-United States Naval Academy. Wasebenza ezikepeni eselwandleni lwe-Atlantic kanye lolwe-Pacific engakakhethwa ukungena kuhlelo lwama-submarine. UCarter owayevela eGeorgia njalo ekubandla le-Democratic Party wakhethwa ukuba ngusibalikhulu wesabelo sakhe ngo-1970. Wanqoba owayengumongameli ngaleso sikhathi ekubandla le-Republican Party, umongameli Gerald Ford, kukhetho lukamongameli ngo-1976. UCarter wakhokela okwehlandla elilodwa wasenqotshwa ngo-Ronald Reagan ngo-1980 ngenxa yokwehluleka ukukhulula izizalwane zeMelika ezingamachumi amahlanu lambili ezazithunjwe ngabokholo lwesi-Islam e-Iran. Impumelelo enkulu eyalethwa ngohulumende wakhe yaba khona kuzivumelano ze-Camp David Accords ezika-1978 ngemva kokuba uCarter ephathise ekukhulumisaneni umlotha phakathi kwe-Israel le-Egypt. Izivumelano lesi zenza ukuba umongameli we-Egypt u-Anwar Sadat lomkhokeli kahulumende we-Israel uMenachem Begin baphiwe isicoco se-Nobel Peace Prize ngo-1978. UCarter owasuka e-White House esele minyaka yokuzalwa engamachumi amahlanu lasithupha 56 waqeda iminyaka engamachumi amane ephathisa uZulu, okuyinto eyenza wathola inhlonipho enkulu. Okweminyaka yena loReslin bazinikela ekwakheni imizi yabaswelayo besebenza nenhlanganiso ye-Habitat for Humanity. UCarter owayezinikele kukholo lwesiKristu wayefundisa abantwana be-Sunday School emzini wakhe Plains okweminyaka. Emazweni omhlaba uCarter wathola inhlonipho emkulu ngemva kokuba esetshiye isikhundla sikamongameli ngenxa yemisebenzi yakhe eyayithuthukisa ukukhumisana umlotha, ukuthula, umbuso wentando kaZulu kanye lamalungelo oluntu. Wenza imisebenzi le esebenza le-Carter Center ayibumba lomkakhe e-Emory University e-Atlanta ngo-1982. UCarter waphiwa isicoco se-Nobel Peace Prize ngo-2002 ngenxa yomsebenzi wakhe owokuthuthukisa amalungelo oluntu kanye lokuthula endaweni ezifana le-Ethiopia, Eritrea, Bosnia, le-Haiti. Umongameli Joe Biden wathi umnumzana Carter yindoda yoqotho elesivindi njalo eletha ithemba eyasebenza nzima ilwisana lemikhuhlane, ikhuthaza ukuthula, amalungelo oluntu, ukhetho olukhululekileyo kanye lokulwela abaswelayo. Watshintsha impilo zabantu abaningi kakhulu emazweni omhlaba.
Le yimbono kahulumende weMelika. Izizalwane zeZimbabwe ezilamaphemithi ohlobo lweZimbabwe Exemption Permit kweleSouth Africa zithi kunengi kakhulu okuzikhathazayo ngesikhathi zimelele ucwaningo oluzaqhutshwa ngumphathintambo wogatsha lwendaba zasekhaya phezu komthelela oza kuba khona nxa amaphemithi la engavalwa. Kubika uthuso Khumalo.
Isimemezelo sokwengezwa kwesikhathi samaphemithi e-ZEP ngomnyaka ogcweleyo esenziwe umphathi ntambo ogantsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa umnumzana Leon Schreiber ngolwayezwa umnyaka opheleleyo singena emlonyeni simnandi okoluju kodwa sesifike esiswini sababagam okwesihaqa. Iningi labasebenzisa ibhanga leCapitec bavuke ngomnyaka omutsha amabhuku abo aleli bhanga evaliwe kuthiwa ngoba amaphemithi abo aphelelwe isikhathi. Loba nje leli bhanga seliphinde lavula lamabhuku, umgcinihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazane beZimbabwe kwele South Africa eZim Imbokodo unkosazana Victress Mathutu uthi lokhu kukhombisa ukuthi ikusasa yabeZimbabwe laba kwele South Africa ilenge ngomnxeba.
Esingakwazi ukuthi njengoba ngapha kuthiwa abantu kabaqhubeke beapply ngapho kulindwe izinqumo zecourt lezi ezakhulunywe izinqumo ezakhitshwa yicourt. So asazi.
Umgcinihlalo wenhlanganiso weZimbabwe community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi miningi kakhulu imibuzo abalayo ngesikhathi bekhangelela ukuthi uScriber aqala uhlelo lokuxoxisana lezizalwane zeZimbabwe ngekusasa yamaphemithi e-ZEP.
Abantu balindile kabakwazi ukuthi kuza consultwa njani ngoba nxa ubhalela uhulumeni angeke uphume ukuzibhalela ungatholanga abomthetho abangakuncedisa ukuthi ubhale into ezazwisiseka.
Asebeqala ukufaka izicelo zamanye amaphemithi bathi bashushwa ukuthi kuza kwenzakalani nxa sekufuze bawavuselele amaphemithi abo amatshala njengoba siyabe singasekho isivikelo se-ZEP esenze kwabalula ukuthi bawathole. Kodwa ingcitshi kwezomthetho umnumzana Vusi Moses Banda uthi indlela umthethwandaba we-High Court owalaya ngayo ukuthi lolu daba lulungiswe ngayo ilezivikelo eziningi ezizakwenza futhi kube lula ukuphikisa emthethwandaba isinqumo sikamphathi ntambo nxa senziwe ngendlela etshaya indiva izikhalazo zabeZimbabwe laba.
Sebehleli la ekhaya balenza ikhaya labo bathenga nemizi bekhokha nentela njalo baney'ngane ezisesikolweni njalo bazolahlelwa imisebenzi ngoba banamisebenzi abazoyithola uma besiya kwelasezimbabwe.
Kwelakho icelo ngiphathe intambo ogatsha lwendaba zasekhaya umnumzana Leon Schreiber uthi usemi kumbiko wakhe awethule egwalweni lukahulumende olwegazethi yamhlaka 29 lwezi 2024. Kule gazethi uthi inhloso yakhe yokwengeza isikhathi sama-ZEP kuze kube mhlaka 28 lwezi 2025 yikuthi abe lethuba lokulandela isinqumo se-Gauteng High Court esathi kufanele athole imbono yabalamaphemithi la ukuthi bathini ngesinqumo sogatsha lwakhe sokwesula lamaphemithi. USchreiber uthi uphakathi kokubumba i-board ezancedisa lolu gatsha i-Immigration Advisory Board umsebenzi wayo wokuqala ozaba yikuthi yini okufanele ayenze ukulandela ngokugcweleyo isinqumo somthethwandaba ngodaba lwama-ZEP. Melestudio 7 eJohannesburg kule South Africa ngiwuthuso Khumalo.
Sokuyisikhathi sokuzwa imbono yenu elisithumela yona ngeWhatsApp.
Sanibonani Studio 7. Yebo ye. Hayi mina ngiwazi kakhulu ngeZimbabwe. Ipolitics yeZimbabwe is quite inferior. Abantu ineparty lisebenza indawonye. Abantu bayajinja. Kuze umuntu esethi hayi mina president okhona. Hayi ngizamudla kuCongress. Sengikhethwe ngabantu. How? Behind the back, hayi ipolitics yeZimbabwe iyasibhora thina. Ngoba thina sidala singene kupolitics. Abanye abantu abafuna ukukhokhela, bafuna ukukhokhela. We don't know ukuthi why. Hayi abazinuka amakhava siyabonga. Thank you.
Studio 7 njalo basasaza abahle abahloniphekileyo siyalibonga izindaba ebesinikeza zona wathi senge isikhathi. Mina bengicela ukuthi kule ndawo engangayizwa lapha kukhulunywa isigolo sentambo ma kungabe kudinga umuntu ongasebenza kwisigolo sentambo ngikhona usebemsebenzi ma beqhatshwa umuntu ozasebenza kwabantu kwisigolo sentambo ngikhona. Abe bekwazi ngikhona avalele esingisi.
Sanibonani bazali abahle. Bazali lapha ngiyadinga ngilo mntwana okuthiwa ngisakhile uyise wakhe nguMateyu Sibanda babehlala eGogwe enkayi So umntwana lo waba nguye yedwa ezalwa ngumne wethu uMateyu, mina ngingu Innocent wakuSwanda, ezalwa ngumphosha lo wayezalwa umhlawuli uMateyu. Umntwana lo wasuka lapha wakwenda ekwendeni kwakhe lapha manje kasaphendukanga njalo kakhuselwa ngalutho, njalo bengidinga ukuthi umntwana lo mbekwazi ukuthi lapha khona ungaphi. Lapho nxa ngabe lingifakazela bazali abahle ukubana ngikwazi lapho kulo mntwana khona lo, nxa esizwa laye angithinte kulezi namba ezithi 078 42 58 32 0, yizo lezi namba ezika Innocent Sibanda. Ngiyabonga, ngincedeni ngalo mntwana kumbangxenye ngakwanisa ukuthi ngithole lapha khona. Ngiyabonga.
Basakani njani kodwa basakazi? Siyaphila basakazi. Na ungena kahle umnyaka omusha. Hayi, nathi sawungena kahle, azange sibe namagenxegenxe. Hayi, sijabulele bonke nje abangenale family yami layo. Athemba sakungena kakuhle njengoba thina singasaphumelelanga ukuthi siyenze emakhaya. Hayi, siyabonga kakhulu ukuthi hayi amavoice lokhu esikwezwa lawa siwagcine last year abasakazi bethu. Hayi, lami ngiyajabula kakhulu basakazi. Sengithanda-ke basakazi ukuthi vele ngisho ngihlale phezu kodaba. Ndaba bakhuluma ngokuthi uSmith ebengcono kulo mbuso kamnango wakwa lo mgaba. Hayi, basho kahle. Noma nathi nje siwuthole kuthiwa hhayi amatshe besanxibeka ngesikhathi sikaSmith. Amatshe besanxibeka singazange siwabone, but abadala bethu bekhuluma kanjalo kusho khona ukuthi hhayi imali yakhona ibibambeka. So vele ekamgabe nekamnango wakho wasona umbuso o-right.
Leyo bekuyimbiko yabalaleli abasithumele yona nge-WhatsApp. Uhlelo Woza Friday silomculi osakhulayo uCalvin Mangena owazakala ngokuthi The Ndebele Prince. Yena ocula imculo etshiyeneyo egoqela uMaskandi le-hip hop. Asizweni exoxalo Ezra Chisa Sibanda.
Thandwa sami suma bako Seba tinda manga Seba tinda manga Uti tanda nane salafa.
Ungene kwezomculo evutha wamagama kungani udala ecula umfoka Mangena. Sawumila kuhlelo Walls of Friday.
Ngithanda ukubonga ukuthi ngibe lani namhlanje. Igama lami nginguKhawu Mangena, kodwa iningi lingazi ngokuthi The Ndebele Prince.
Oh, chakanaka, achirumpeichi chakanaka. Oh, flavor, chakalaka. Chandi pide kureichi, chandi daka. Andina daka, makanaka. Didi, daona pakanaka. Didi, didi, pakanaka. Shuwe ni daona pakanaka.
UCalvin ulesiphiwo sokucula njalo uthi ucula emdumo etshiyeneyo ngoba usadinga ukuthi abalaleli bafuna ahlale kuphi umculo.
Emculweni wami ngibambabamba ama-genres ahlukeneyo. Ngilokuchaya imaskandi, ngilokuchaya i-afro, ngilokuchaya ngathi nje namhlanje bayithi i-hip hop. Ngibambabamba ama-genres ahlukeneyo. Ingoma zonke engizihlabelayo ngiyazibhalela.
Esekhula uCalvin Mangena wayelalela abanye abaculi abamenza wathanda laye ukucula.
Umculo wami uyinspire ngabantu abaningi kakhulu. Ngikhule ngilalela The Lights of Bheki Mzila Two, Sino Mtshekala, Java, The Lights of Black Diamond. Yibo ama-voices engikhule ngalalela kakhulu. Yibo abayenze ba-builda like uthando olukhulu kimi ukuthi ngiqale ukubhala imculo. From there, hayi, la ngiyaqala nje ukubhala yami imusic.
Uhlelo usengqondweni yami, uhlelo ugijima ngiyakutshela lapho khona ngithemba ukhathele kathele.
Asibale Mangena, tshela abalaleli ukuthi umculo wakho utholakala ngaphi.
I-music yami itholakala kuma-platforms wonke, ku-YouTube, ku-Spotify, ku-iTunes, Apple Music. Itholakala nje everywhere. Bengasearcha nje ukuthi Calvin Mangena, yonke into nje iyakuphopha up. Yonke imculo iyabonakala from there.
Sawubona my God.
chale, chana nani pelo niga loan, abagaz na chale, abagaz balupo.
Ichaka sakuda elithandwa ngabantu abaningi kulezi nsuku. O Calvin Mangena, uhlelo waza o the Friday. Bela sonto elekini lonke igama lawo Jesus Father. Yeah yeah yeah
yeah yeah yeah.
Okay.
Uyakhumbula kanti bethingeke sinuke. Wabese ngabesona besukela ma. Uya kumbula tali veti kera shara tawo Wawe no mona wacho Ayo Lo que soma la Sista nana si
Live talk namhlanje sixoxa ngokwesulwa kwesigwebo senkambo kwanele olivalelisayo nguntungamilinkomo.